Nengo dzebato rinopikisa idzi dzanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso sematsananguriro egweta ravo vaagency gumbo.
Totanga kusvika tatanga kutorwa nehana kuti sei mapurisa achizara padare. Saka dare rabva raramba kupa bail kuvanhu vedu vakasunga.
Kunyimwa kwevanhu ava mukana wekubvisa mari yechibatiso hakuna kushamisa vamwe vanopikisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakange vatotaura nezuro pamusangano wedare ravo repolitibiro kuti vanopikisa vari kuda kukonzera kusagadzikana pamberi pemusangano weSADC uri kuitwa muHarare.
The law will take its course without fear or favor. Atidi mhesva mukono todzisvasvanga.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu richitungamira sangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vanoti
mvumo remutemo wekodzero kuratidzira irimo and inotaura kuti munhu mumwe nomumwe anokwanisa kuratidzira zvisina yatingati marestrictions as long as kuratidzira kwacho kuri peaceful.
VaMasie vativo havasi kushamiswa nenyaya yekunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kwaitwa vatimba nevamwe vavo.
Zvinhu zvatagara tichiona kuti kana uchingobva kubato rinopikisa kana kana uchipikisa hurumende pese paunongoenda kucourt especially kumamagistrate courts uku vanotokunyima bail and vanokuda kuti ugare uri mukati.
Mapurisa abva asungawo amai Phyllis Pikitai, mudzimai wava Roland Hondongwa, murairidzi akaremara, akasungwawo nemapurisa musi wa16 Chikumi. VaHondongwa avo vakaremara vanoti vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti vaHondongwa inhengo yesangano ravo uye vashora zvikuru kusungwa kwemudzimai wavo.
Hurumende yavaMnangagwa iri kutiratidza utsinye hunotyisa hwekuti tinotoona kunge titori mugehena risati tapindamo. Mudzimai wavaHondongwa anosungwa nemhosva yekungobata placard rekukumbira kuti murume wake uyo anorarama neurwere asunungurwe. Nezuro akaenda mudzimai wavaHondongwe kuHarare remand achida kuvapa medication yavaida akarambidzwa kuvapa. Pari zvino kutaura kwatiri kuti vaHondongwa vasati vageza kubva musi wavakasungwa havagone kuzvigezesa voga. Kutaura kuno vaHondongwe vanotarisirwa kunzi vakwire masteps kuti vapinde mumasels avanorara asivo havagone kufamba. Hapana wheelchair, hapana mubatsiro, hapana chii. VaHondongwe havagona kudya vega, vanosidya vachitopakwa nemukadzi wavo. Hapana chiri kuitwa neprison system kuti murume uyu abatsirike. Zvakaita kuti mukadzi wake paakavaona nezuro arwadziwe nhasi paaenda kudare achiratidzawo kuchema kwake, achiratidza kushungurudzika kwake zvemakodzero dzaainadzo muconstitution, achitarisira kuti pamwe ari kuudza hurumende ine hanya inogona kunzwawo tsitsi ikapa murume uyu wake bail kuti kana aine mhosva yaakapara atongwa ari kunze, kana achizovharirwa avharirwe ari painewo mafacilities anokwanisa kumuchengetedza. Asi nhasi mudzimai wake asungwawo akandwa mujeri.
Asi mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vari kuramba kuti mapurisa ari kutarisa kuti wabuda mbamani kana vanhu vachida kuratidzira kana kuita misangano yavo.
Vanhu vanenge vachiedzera mitemo vakatedzera maprocedure achemusangano vanongoi.
Zvichakadaro, nhengo yeZANU PF vaMike Chimombe nemumwe wavo vaMoses Mpofu avo vari kupomerwa mhosva yekuba mari inosvika mamiriyoni manomwe kana kuti 7 million United States dollars kubva kuhomwe yemutungamiri wenyika yekutengera varombo mbudzi kumaruva kana kuti presidential goat scheme vadzoserwa kujeri zvakare sezvo dare rati richaenderera mberi mangwana richizeya chikumbiro chavo chekuti vopiwa here kana kuti kwete mukana wekubvisa mari yechibatiso.